Vachitaura nevatori venhaumarare nhasi, vatsvangirai vati zvinosuwisa kuti mafaro avo ekubatana nemamwe mapato anopikisa, vachiumba MDC Alliance agurisirwa panzira nekuda kwemhirizhonga yakaitika iyi. Vatsvangirai vati havadi zvemhirizhonga mubato ravo, vakati kunyange zvazvo mapurisa ari kuferefeta nyaya iyi, ivo sebato vari kuitawo tsvagiridzo dzavo. Vati kana pane nhengo dzavo dzakakonzera mhirizhonga iyi, dzicharangwa nebato ravo zvakaomarara.
Nyaya yezvakaitika kubrewer zvinhu zvinofanira kutsoropodzwa nemunhu wese anoziva kuti violence hatidi muMDC. Isusu seMDC kubva patakaberekwa 17 years ago tisi tatitova mavictims eviolence. Vanhu vakaurawa, vanhu vakarepwa, vanhu vakapisirwa misha. I can't go on. So kuti isigoonekwa futi tirisi vanhu vanoita violence especially against your senior leadership like vice president hazvibvumirwi izvozvo. So ndinongoti nini, zvakaitika kubrewer hazvifaniri kuonekwa zve, ende tiri kuteera vanhu vacho. Kana taane vanhu ivavo tichazodhira navo kana taziva kuti uyu akaita zvakati, uyu akaita zvakati, hatiti zvefembera fembera.
Vakarohwa kubulawayo vanosanganisira mumwe wavatevedzeri vavatsvangirai, Muzvare Tokozani Kupe, nasachigaro webato iri vaLaf Momoyo. Vatungamiriri ava vaiva Sipo Pakaparurwa, mubatanidzwa wemapato anopikisa nemugovera. Vachibvunzwa kuti vatungamiriri vebato reMDC vari kuwirirana here nezvemubatanidzwa, vatsvangirai vati vakaita chibvumirano sebato chinosunga vatsigiri neutungamiriri wese.
Motovabvunza ivo, asi chandoziva ndicho kuti maleaders ese ari muMDC hakuna chinhu chinoitwa muMDC chisina collective responsibility. Takaenda kucouncil, takaenda kumaorgans ese for the whole year chitaura nyaya iyi. Last Friday takaita council panapa tikaadoptana, ndo zvataakuita. Saka kana zvazvimwewo izvi zvazvokuti munovabvunza ivo, but ndoziva kuti munhu ari bound necollective decision yatinoitaita.
Mhirizhonga yakaitwa kubato reMDCT yasvorwawo zvikuru nemasangano anokurudzira runyararo munyika. Mutungamiriri weZimbabwe Peace Project, Muzvare Justina Mukoko, vati havatarisirei kuti kusawirirana mumapato ezvematongerwo enyika kugadziriswe nemhirizhonga, kunyanya nyika yadongorora sarudzo dziri kutarisirwa kuitwa gore rinouya.
Isusu seZimbabwe Peace Project tinovimba kuti pane dzimwe nzira zvinogona kushandiswa kugadzirisa kusawirirana, asi kusawirirana hakugoni kunge kuchigadziriswa mhirizhonga. Tiri kukumbirisa zvikuru kune vemapato ezvematongerwo enyika kuti paine kugadzirira sarudzo yegore rinouya, zvakakosha kuti tipinde musarudzo iyi zvese zvinenge zvichiitwa zvichiitwa murunyararo, nekuti ndo zvinongoita kuti vanhu vanotsvapato kuti vavavhotere vavavimbe mavari vanenge vachivapa ramangwana rakajeka rinoita kuti vasununguke kuenda kunovhota murunyararo.
Kunyange zvazvo vatsvangirai vati bato ravo harikurudziri mhirizhonga, Muzvare Mukoko vati matanho achatorwa nebato reMDCT kune vakaita mhirizhonga ndiwo acharatidza kuti bato iri rakamira papi panyaya yemhirizhonga.
Ndofunga kuti tizoziva kuti vakazvipira panyaya yerutaro, tichaona kuti zvaitika izvi zvichaongororwa sei, uye vanenge vakakonzera izvozvi vachaitwa here kuti vazive kuti mhirizhonga chinhu chakaipa uyezve chinhu chinopa bato zita rakaipa.
MDCT yakabatana nemamwe mapato matanhatu nemugovera kuumba mubatanidzwa weMDC Alliance uyo uchakwikwidzana neZANU-PF musarudzo dza2018 uchitungamirirwa navatsvangirai. Mutungamiriri weMDCT uyo atiwo vanhu vakaita mhirizhonga iyi vanoda kusvibisa zita rebato pamwe nemubatanidzwa uyu, asi vati zvazvisi kuzobudirira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.